Apa isibato redure politics rakita ita kuti ndiite contest my elections naro pagore rinouya 2018. So inini ndichange ndichimutungamirira presidential candidate and tichawanawo vamwe vachazoita contest maparliamentary elections under the same umbrella yeapa.
Mungatsanangura here utungamiri hweapa parizvino?
Parizvino hatisati tapedza kunyatsosarudza vatungamiri vedu, tichakuudzai kana tanyatsopedza maprovinces ese. Hatisiri kuda kuti tiite tichikuudzai tisati tanyatsopedza ese tichiita one, toda kuti kana taakuudzouya tichikuratidzai manifesto yedu tobva takuratidzai navatungamiriri vacho vokumaprovinces ese.
Iro bato renyu rati rave nehwaro here kana iyo manifesto yamuri kutaura iyi?
No, tiri kugadzira manifesto yedu izvozvo, so taapadhize mukuipedza asi haisati yapera.
Kuuyawo nyaya yemubatanidzwa wemapato anopikisa, tinoona munyika mune kurudziro yakadare kuti dai mapato anopikisa abatana ashanda ari pamwe chete. Bato renyu riri kupindawo here muurongwa uhu?
Aa, hatisati tasvika pachinhano ichocho. Isusu tiri kuti isusu mabato amuri kutaura aya ariko akawanda nokuti zvavakamirira zvakasiyana. Isusu zvatinomirira zvatiri kutaura kuvanhu kuti tichazoita zvakasiyana nezvavo. So kuti tibatane hatizoona kuti zvinoreva chii, nokuti tineita kuti vanhu vasagona kuti vanyatsoona kuti bato iri rakamirira zvakati, iri rakamirira zvakati. Semafungiro edu isusu, vanhu ngavarakidzwe vanyatsozvionera pachavo kuti kusiyana kwamabato aya akasiyana pakuita sei, kuitira kuti vanhu vasarudze vega kuti ratiri kuda kuti ritimirire bato nderipi, nokuti vari kuti vachazotiitira chii munyika yedu. Ndosaka kana mukabatanidza mabato iwayaya, maakuita sekuti hamusiri kuda kuti vanhu vanyatsoona kuti mabato akasiyana pakuita sei aya.
Bato renyu richaitawo here misangano nevatsigiri uye kupawo mbatya dzebato?
Isusu tiri kuita kuti tisapa matishets anopuwa namamwe mabato, nokuti munoziva imimi kuti munyika medu kana musingabvumirane mapati akawanda, mabato akawanda anotumisira vana vadiki kunorova vanhu, vamwe vachitouraya vanhu. Kana wakatseka hembe inorakidza kuti bato rako rakasiyana nerimwe, tinoona sekuti isusu tine tichipinza vanhu munjodzi dzisina nomusoro wese. So tiri kuda kuedza kuti vanhu vedu isusu vabvumirane nesu kuti tisaita nyaya dzekupa vanhu matishets, asi vanhu vari kuramba vachiti vari kuwada. Handizivo tichazoita sei kana tikagona kuvaudza kuti vanzwisise hatisiri kuveka matishets.
Ko nyaya yemisangano nevatsigiri venyu?
Isusu tiri kusangana navanhu, asi hatisiri kusangana munharaunda dzakakura navanhu vakawanda wanhu. Tiri kufamba tichisangana navanhu vashomanene kuti tinyatsotaurirana, vanyatsonzwisisa kuti zvatakamirira zvii. Nokuti kana mukaona vanhu vanoita misangano yavanhu vakawanda wanda, hapana nyaya inonyatsotaurwa kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti bato iri rakamira zvakati, rakamira zvakati. Ndosaka isusu tiri kuda kuti patinei tichisangana navanhu tichitaura navo, vave nechinhano chokuti vanyatsonzwisisa kuti takamira papi isusu, takasiyana papi namamwe mabato. Ndiyo nzira yataona kuti inoshandira isusu nevanhu kuti tinyatsonzwisisana.
Mamwe mapato anopikisa agara aripo anochemawo nenyaya yekuti haakwanisi kupinda mune dzimwe nzvimbo kana mune mamwe matunhu kumaruva zvikuru nenyaya yekutyisidzirwa nebato riri kutonga reZANU-PF. Imi mune urongwa hupiwo hwekuti munge muchizopindawo kumaruva kwakaita saikoko?
Urongwa hwedu ndehwekuti kana tichitaura nemimi, chero kwamune muchigara, mungave kuWashington kwacho ikoko, kuLondon, kuParis, kuAustralia kana muZimbabwe macho mumadhorobha Bulawayo, kwaMutare, kumasvingo, kana tataura nemimi, kana muchibvumirana nesu, imimi munogona kunotaura nechi nemhuri dzenyu neshamwari dzenyu chero kwadzine dzichigara. Munogona kutora shoko redu moriendesa ikoko. Zvinoreva kuti hapana patisingagoni kusvika, hapana pasingagoni kusvika shoko redu kana vanhu ruzhinji romuZimbabwe vatambira shoko iraro, vacharitora ivo voenda naro kumhuri dzavo neshamwari dzavo.